This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo kukadzi 21 2016. Munotibata pana 9 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti richatambira ane nani zvake anenge achibva kune mamwe mapato akazvipira kushanda naro. Meya weguta raHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuri yavo ichatevedzera mutongo wedare repamusoro wekuti kuputswa kwedzimba zvisina mvumo yematare kumiswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato idzva rinopikisa reZimbabwe People First iro rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti richatambira ani nani zvake anenge achibva kune mamwe mapato ezvematongerwo enyika kusanganisira bato reZANU-PF avo vanenge vakazvipira mukushanda naro. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato iri varugare gumbo vanoti kana vose vari kushungurudzwa mubato reZANU-PF kusanganisira mumwe watevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasununguka kupinda mubato ravo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tiri kutambira vanhu vese vanobva kumapato akasiyana siyana. Isu tine principle yokuti iko munhu wese anenge achibva kune mamwe mapato anofanira kugamuchira, nokuti tiri kutanga chinhu chiitwa chePeople First. Saka toda kuti vanhu vese vanoda vadzingwa vadini ngavauye tibatirane tigadzirise nyika yedu kuti urombo hwatinahwo, nzara yatinayo zvipere. Mari kunze kwenyika kune yakazara. Tinotaura navaembasi vachitaura kuti haiwa mutanevikara zvenyumu, mari iriko asi kuti hatingainvesti pane magandanga akaita zvaayo aripo iko zvino. Ava vakuru vanenge vachibva kumapato akasiyana siyana, zvikuru vanhu vakaita savana Munangagwa, tisagara pasi somusangano, tagara pasi toongorora kuti tinovabata sei. Asi isu chisungo chedu ndechokuti hatisi takaramba munhu anoda kutijoina. Munhu wese anoda kutijoina tinomugamuchira, asi kuti tinenge tichiona kuti tamugadzika pachitubo chakadini chinoita kuti abatsire vapushe mafambiro emusangano wedu.
Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vanoti chiri kutadzisa mapato anopikisa muZimbabwe kuti anga achibvisa bato reZANU-PF pachigaro inyaya yekuti hamuna kubatana. Mune zvimwe zvamuri kuitawo here kugadzirisa nyaya yakaita saiyoyo?
Isu tiri vanhu vePeople First ka. Vanhu vePeople First tinotora vanhu vanobva kumapato akasiyana siyana. Vangava kuMDC, MDCT, People Democratic Party, ZAPU. Vese ava tinoshanda navo. Chatinongoda chete ndechekuti une commitment here yokuti iko uchange uchishandira vanhu veZimbabwe, haikona kushandira iwe nemhuri yako chete sezvii zvatiri kuona zviri kuitika. Ndo chikuru ichocho. Ukangoisa chidzidzo ichocho tiri tese.
Ramangwana rebato renyu muchitarisirawo kupinda kwamaita mune zvematongerwo enyika munoona rakadii nekuti mamwe mapato anopikisa agara anga achichemawo nekumbunyikidza kwaanoti ari kuitwa nehurumende pamwe nebato rezanupf
zvinokwanisika kuitika tisati tambudzwa yedu nenyaya iyoyo asi kuti tinotarisira kuti kuda vakaona kuti vanhu vaya vakazvibva kuda vangapindira vatigona vasati vanyatsa kutambudzika hesi kungowana maincident here nje asi kuti tinovimba kuti isu tiri musangano worunyararo tine slogan yedu yatinoti vavaki vezimbabwe murunyararo saka isu we are a peaceful organization hati believe in violence we are quite tolerant of other people's ideas saka tichivouya kungove hakongozoti tukai takazvigarira kudzimba dzedu
vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reZimbabwe People First varugare gumbo vari parunare neStudio 7. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuru yavo ichatevedzera mutongo wedare wekuti hapana dzimba dzinofanirwa kuputswa pasati pawanikwa mvumo inobva kumatare kana kuti court order. Izvo zvinotevera mutongo wakapiwa nemutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba wekuti kanzuru pamwe nebazi rezvematunhu havafanirwi kuputsa zvivakwa zvevanhu vasina kutanga vawana tsamba kubva kumatare uyewo kutanga vazivisa varidzi vezvivakwa izvi nezvedanho ravanenge vachida kutora iri. Tabata vamanyenyeni kuti vatsanangure.
Chekutanga ndechekuti harisi donzvo rekanzuru kuputsa dzimba hatisi zvinoitwa nekanzuru nemufaroa chechipiri ndechekuti kanzuru inotevedzera mutemo sezvauri kutongwa kwakaitwa nedare rehaikoti ndokutongwa kuchatevedzerwa nani nani kana kanzuru inenge yasaidzirwa kuti ibatsire ichatanga irakidza vacho ivavo vanenge vataura izvozvo kuti ndozvichiza mutemo ndozvavataurana nematare akatongwa naiwo.
Asi tinoona kuti nguva zhinji kanzuru yanga ichipiwa zvekuita zvikuru negurukota rezvekutongwa kwematunhu kana nehurumende pachayo muchatora sei danho iroro?
Kutara kwaitwa nematare edzimhosva mutongo iwowo ucharatidzwa kuti unofanira kupuwa ani naani anenge akumbira kuti kanzuru inge ichipaza achikutadziro tese pamwe tichasundirwa kutevedzera mutongo uyu.
Ivo vakarasikirwa nedzimba pane matanha vachatorerwawo here nekanzuru yekuvabatsira?
Pari zvino kwete.
Totarisawo kuti kanzuri ine urongwa hwekugadzira kana kuvandudza nzvimbo dzekuvakira munzvimbo dzakaita seSt Martins. Masvika papi neurongwa uhu?
Zvirongwa zvichinongoendera nekuenda hasati tapedza zvichakangotanga ende hapatopedza pati kutangira tikuedza kuti fana taona minda yavo yatikukutasa kuwana hurumende totora minda iyoyo toita nzvimbo dzekugara vanhu asi tisatisatombisa kupa nzvimbo idzodzo kuna nanhingira nanhingi voedza kuchitindira nanhingira nanhingi voedza kuvaka kwete vanhu vachidyirwa mari zviri kubuda ipapati sezvo namusha saka tisusekanzuru tisaakuita zvikopa rezvechizihombe ndisu nendibarwa vacho isusu.
Mune vamwe vamuri kushanda navo here masangano kana makambani?
Nekuti isu hatina mari yekuzopedzisa urongwa hwese uhwo tinoedza kushanda nevane mari takasununguka kushanda nevese vanokushanda nezvizvokupa vanhu mari ndekuvasisa dzimba atoti vatoti society.
Vanga vari meya weguta reHarare vaBen Manyenyeni vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revashandi vehurumende reApex Council rave neutungamiri hutsva zvichitevera kupera kwakaita kotoro yechikwata chaitungamira sangano iri chaitungamirwa navaRichard Gundani. Vakasarudzwa kuvesa chigaro mutsva ndaamai Cecilia Alexander vanotungamira sangano rePublic Service Association vachitevedzerwa navaEnoch Paradzai vePTUZ. Munyori mutsva ndavaDavid Dzatsunga vanotungamira sangano reCollege Lecturers Association of Zimbabwe. Vamwe vari mukomiti iyi vanosanganisira vaGeorge Mushipe vanove munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko. Tabata mukuru weTeachers Union of Zimbabwe uye ndo vakanga vari munyori mukuru muchikwata chaitungamirwa navaGundani vaManuel Nyawo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Shonje rapfuura iri takasangana seutungamiri hweApex Council tikagara pasi tikauya neutungamiri hwedu hutsva hwatanahwo ichokwadi kuti vaGundani Richard nevakanga vari mutungamiri vatoti chairman weApex Council. Asi kugara kwatakaita pasi takazosarudza utungamiri hutsva hwaakutungamirirwa namai Cecilia Alexander, vanova president wePublic Service Association PSA. Ivavo vachange vachishanda vachiteedzerwa navanonzi Enoch Paradzai. VaEnoch Paradzai vari kubato reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Mumashure mara Enoch Paradzai tina secretary wedu weAPEX Council, vakasarudzwa ndiva David Dasunga. VaDavid Dasunga ndivo president weCollege Lecturers Association of Zimbabwe, vachibata vari paMorgan Zinte College. Mumashure mezvo tina secretary weInformation Publicity uyo anonzi George Mushipe. George Mushipe ndiye anobvi president weZimbabwe Democratic Teachers Union. Tabva ipapo takazotsvaga treasurer wedu. Treasurer wedu akabva kuZimta. Tina organizing secretary wedu akabva kuTeachers Union of Zimbabwe, kwandiri kutaura ndiri izvozvi. Saka kutaura kuno ukuku tatone utungamiri hutsva weAPEX Council hunotungamirirwa namai Cecilia Alexander wekuPSA.
Takatarisa zvichemo zvagara zviri muvashandi vehurumende, munoona here vachizokwanisa kunge vachisimudza pamanga makasiyira?
Kutungamira ka haungotungamiri uri wega. Chako kungonzi takata chete asi hakuzi kunzi chichichiridza. Maitisi Alexander munhu ane unyanzvi atoti experience weAPEX Council kwemakore akawanda chaizvo.
Vanga vari mukuru weTeachers Union of Zimbabwe vaManuel Nyawo vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Nakai Tsuro, uyo akawina mubayiro pamakwikwi eNational Arts Merit Awards, kana kuti NAMA, achikwanisa iye kuwina mubayiro panyaya yekuita production kana kuti kugadzira nyaya dzemitambo. Iya inonzi pachirungu outstanding screen production. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7, Nakai. Totanga nekuti makorokoto nekubudirira kuwana mubayiro wepamusoro-soro. Saka ungatiudze kuti wakanzwa sei Nakai nekubudirira kwawakaita kuwana mubayiro iwoyo?
Pandakahwina NAMA ndakafara chaizvo, nekuti ndakambonominatwa mugore ra2012 nemumwe mutambo wandakambenge ndakaita ndikasabudirira. Saka kunge ungoriwo pakati pevanhu vanzi vari kuita zvakanaka munyika, ndakafara zvisingaite. Plus ndakandisina zvifungidziri, nekuti pamanominations atanga takaitwa, mutambo wangu wakanga wakaitwa 2 nominations, best actress nebest screenplay. Saka takakwanisa kubva tahwina ese. Saka ndakafara zvakanyanya.
Mutambo uyu unonzii vateereri vangada kuziva?
Unonzi Mwanasikana.
Unotaura nezvei?
Mwanasikana inyaya yemwana akakura asingazivei baba vake, achingogara namai. Saka semwana akakurira mudhorobha, pane nguva dzekuti kana mwana abva zvera akazenge akutanga kubvunzawo mubvunzo akuda kuziva baba vakamubereka. Ndo paakapinda murwendo rwokunotsvaga kumusha kwaibva baba vake kuti azivewo rejinja rake. Saka mutambo uyu une zvikamu zviviri. Saka chikamu chekutanga chinova chakahwina ichi chemwanasikana, takangotsanangura rwendo rwemwana uyu achienda kunotsvaga baba vake, asi rwakatoguma asati avawana.
Ko uri kutambirwawo sei nevanhu?
Ndingati Mwanasikana kubva pamitambo yese yandakanyora ndiwo mutambo watambirwa zvakanyanyisa kunyanya muno muZimbabwe. Titori ndingati rinonzi database riya, revanhu vakawandisa more than 5,000 ende vese vakaugamuchira zvakanaka zvakanyanyisa, zvekuti ndatonetswa nekuti vanhu vamirira chikamu chinotevera chemutambo.
Tichitarisa nyaya yekugadzira mafirimu nemutambo muZimbabwe, zvinhu zviri nyore here?
Kugadzira mafirimu muZimbabwe zvagara zvisi nyore. Kubva ndichitanga kugadzira mafirimu 2010 up to iko zvino 2016, chinhu chakaoma kunyanya. Chakaomera isusu maproducer nevatsikisi vemitambo. nekuti zvinoda mari ende mari ndochinhu chiri kunetsa kunyanya muZimbabwe kunyanya kudivi redu isusu remitambo mari ishoma asi hurumende inenge yachiyeuka pane zvakavimbiswa gore rino ndozvatakutitarisira mutemo ndozvicharerutsa kugadzira mitambo munyika muno asi pari zvinhu ndinoti haazvi zvichakati omei
ko vemakambani munomboshandawo navo here
vemakambani munyika munomu tinomuedza kuda kushanda navo asi hazvisi nyore nekuti nekuoma kwakaita upenyu munyika munomu nekushayikwa kuri kuita dzimari economic situation yedu yakati omei saka kazhinji makambani anogona kungokubatsirai nekukupai tingati zvinwiwa zvipfeko asi pakutsikisa mutambo manje chinoyemudikanwa imari nekuti kuti uunganidze vanhu mufambe zvinhu zvakaoma saka vanobatsira zvavo but kubatsira kwachona hakuna kunongoita udzamu hunenge huchidiwa mukutsikisa mutambo
ko makambani akaita sana ZBC vanobhadhara here zvakanaka kana muchinge maita mitambo yakadai
ipapo pachine dambudziko huru nekuti sebroadcaster imwe rimwe chete zvinhu zvakaoma marete acho anobva kuZBC haatoenderani nekugadzira nekubika mutambo wacho zvinhu zvakaoma nekuti vakaomerwawo saka hatingamboti pane rubetsero runobva kunhupfenyuro zvachose
tinoona vamwe vanoita zvavanoita vanozopedzisirawo vakuenda kunze uko vachiratidzira zvavari kuita kazhinji vakabudirira vanokwanisa kuwina vamwe mubayiro inozoita kuti basa rireruke uri kuedzawo here kuita izvozvo
pari zvino ndiri kutoedza ndakatoendesa mwanasikana kugermany saka ndakangomirira kuti tinzwe nhimbiro kubva ikoko kuti imbonopindawo mafestivals ikoko timboonawo kuti vangatibatsire sei kana kuti ingakandirwawo zvakaita sei ndo zvimwe zvatanyanya kutarisana nazvo pari zvino kuti mitambo yese yati yakutsikisa takuda kupota tichiitumirawo kumafestivals kuti ioniko etelaja pane vazhinji kune vanhu vanotsigira zvemitambo kuti vamwe tingabatsirikana
mubvunzo wekupedzisira nakai ungapawo kurudziro ipi kune vechidiki vangade kupinda munyaya idzodzi dzekugadzira zvinhu zvemitambo kana kuti production
ndinongokurudzira kuti vechidiki vari kuda kupindawo mugwara rekuprodusa mafirimu rekutsikisa mitambo ngavambotsvagawo karuzivo chero kadiki diki nekuti firimu rinoitwa nepassion saka ukange wane atleast karuzivo zvinoita nyore kuti ukwanisa kupinda muindastry
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare nakai nekupinda muchirongwa chedu
mazvita
manga makateerera kubva kuna muzvare nakai tsuro uyo akakwanisa kubudirira kuhwina mumakwikwi enational arts merit awards kana kuti nama munyaya dzekugadzira mafirimu aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro gaisi yematambo anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aJonga Kandeviri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako sezvatinotaura makore ese kuti chinodzidzisa vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato idzva reZimbabwe People First rinoti richatambira ani nani zvake anenge achibva kune rimwe bato akazvipira kushanda navo. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuri yavo ichatevedzera mutongo wedare repamusoro wekuti kuputswa kwedzimba zvisina mvumo yematare kumiswe. Sangano revashandi vehurumende reApex Council rave noutungamiri hutsva zvichitevera kusarudzwa kwaamai Cecilia Alexander sasa chigaro mutsva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndekusiyamina Mavhilasi Muhlanganya uye.